Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gumi guru 25 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isusu munyika muno musemaona like what is happening in South Africa. You find vana Zuma vari kumhanyiswa, vanana vari kumhanyiswa. We don't need to fight ma honorable members. Even you, kubata munhu.
Dare reparamende rinoti gurukota rezvematunhu vasevhi yakasukuwere ngavaongororwe nenyaya yekunyepera mutungamiri wenyika Varobert Mugabe pamusoro pechiyadzwa Trust.
Tine wrong policies lima iyaya yapa yavanga vakatemba nayo yapa vatadza kuwana mari kune dzimwe nyika kuti vabhadhare mari kuWorld Bank $1.1 billion yanga ichidiwa.
Hurumende inoti iri kutarisira kuti upfumi huchakwira gore rinouya. Zvichikonzerwa negoho rakanaka rairi kutarisira, asi veIMF nenyanzvi dzezveupfumi vanoti upfumi huchatodzikira. Vanopikisa voshora mauto mapurisa nemadzishe vachiti vari kushungurudza vanhu vasingavirirane nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti inoona nezvevechidiki nekuendeswa kweupfumi kuvatema nhasi yakurudzira kuti gurukota rinoona nezvematunhu vasevhi yakasukuwere vaongororwe vachipomerwa mhosva yekunyepera mutungamiri wenyika Varobert Mugabe nezvekubatsirwa kwevanhu vekwamarange nemakambani anochera mangoda ari munharaunda yavo. Asi kuda kuburitsa ongororo ine mashoko aya kwapa kuti paite kunetsana nekukakavadzana pakati penhengo dzeparamende kubva kumapato ose nemutauriri wedare amai Mabel Chinomona. Amai Chinomona vanga vasingadi kuti sachigaro wekomiti iyi vaJustice Mayor vadyajena veZANU PF vataure kudare zvakabuda muongororo yakaitwa nekomiti yavo pamusoro pezimunya Marange Community Share Ownership Trust. Mutorodo wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Idzo inhengo dzedare reNational Assembly dzichiratidza kutsutsumwa mushure mokunge vawadyajena varambidzwa kutura zvakabuda muongororo yakaitwa nekomiti yavo kwachiyadzwa. Mushure mekurambidzwa kutura gwaro ravo, vawadyajena vataura nenhengo dzekomiti yavo uye vange vave kutobuda mudare. Apo nhengo dzedare iri kubva kumativi ese dzatanga kuratidza kusafara nedanho rangi ratorwa naamai Chinomona. Amai Chinomona vati gwaro ravawadyajena range richida kugadziriswa. Asi nhengo dzedare iri dzaramba izvi dzichiti gwaro iri rakatadza kuturwa mudare nekuda kwechikonzero chimwecho svondo rapfuura. VaJoseph Chinotimba veZANU PF ndemumwe vasina kufara uye vati hazvina kunaka kuti magwaro anoburitsa uori arege kuburitswa.
Isusu munyika muno musemaona like what is happening in South Africa. You find vana Zuma vari kumhanyiswa, vanana vari kumhanyiswa. We don't need to fight ma honorable members.
Vachinotimba vati varwi verusununguko havana kuendera kuhondo kuti paite vamwe vanhu vanodya asi vamwe vachitambura sezviri kuitika munyika pari zvino, uye vati vawadyajena vanofanira kupiwa mukana wekutaura uori wakabuda muongoro yavo yekwachiyadzwa. Amai Chinomona vazobvuma kuti vawadyajena vature gwaro ravo mushure mokukakavadzana kwenguva refu nenhengo dzedare iri idzo dzapika kuti hapana zvaizoitwa kana dai vawadyajena varambidzwa kutura gwaro ravo.
Honorable members, noizero iranga yakuta
achitura gwari rekomiti yavo iyo ine nhengo makumi matatu makumi maviri neimwe kubva kuzanu PF sere kubva kuMDCT neimwe kubva kuMDC vawadya jena vati ongoro yavo yakaburitsa pachena kuti vaimbove gurukota rezvevechidiki nekuendeswa kweupfumi kuvatema vasevhia kasukuwere vainge vanyepa apo vakati makambani mashanu aichera mangora kwamarange ainge avimbisa kubvisa mamiriyoni gumi emadhora pakambani imwe neimwe kuti mari iyi ibatsire kuumbwa kwezimunya Marange Community Share Ownership Trust. Vati ongoro yavakaita inoratidza kuti makambani aya pamwe nebazi rezvemugodhi vainge vasina kuita chivimbiso ichi uye ivo vakasukuwere pachavo vakatadza kuburisa magwaro anoratidza izvi. Komiti yati zviri pachena kuti vakasukuwere vakanyepera vanhu vekwamarange pamwe nemutungamiri wenyika varobert mugabe avo vakaparura homwe iyi. Nekuda kwaizvozvo komiti yakaita zvisungo zvakawanda zvinosanganisira chisungo chekuti mapurisa komishen inoongorora zveuori yezimbabwe and corruption commission pamwe nevamwe vanoona nezvemutemo vaongororo kuita kwavakasukuwere vashandi vemubazi rezvevechidiki pamwe nemakambani aichera mangora kwamarange. Komiti inotiwo hurumende inofanira kuona zvaingaite kuti vanhu vekwamarange vabatsirikane pamangora ari kucherwa munzvimbo yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Vamiriri vemapato anopikisa vari kushoropodza mapazi ehurumende kunyanya anofanira kuchengetedza runyararo vachapomera mhosva yekuva pamberi pakukonzera mhirizhonga uye kutyora kodzero dzevanhu munyika. Vachitaura pamusangano weruzhinji waikurukurwa nyaya yekuti mapazi ehurumende ari kugona here kuchengetedza runyararo munyika uyo wakaitwa nemusangano weNational Transitional Justice Working Group musi wechishanu pamasvingo Civic Center. Vemapato aya vakati mapazi ehurumende ari kukonewa basa raanofanira kuita rekuchengetedza runyararo nenyaya yekuti ari kutsigira nekushandiswa nemusangano wezanu PF. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vanokokera mabasa musangano reNational Transitional Justice Working Group vadzika mabere vanoti chinangwa chavo ndechekuunza kupodzwa kwemaronda munyika uye kugadzirira kukudzokazve kweNational Peace and Reconciliation Commission iyo yakambomiswa nehurumende ichida kukwenenzverwa.
National Transitional Justice Working Group iri kufamba mumatimana enyika vachiita misangano nezvizvarwa zvevana veZimbabwe pamwe chete nevatungamiriri zvikuru sei mapolicy makers vanovaivo maMP tichitarisana nenhau yekuti National Peace and Reconciliation Commission isati yatanga basa ndezvipi zvinhu zvakakosha kuti tinge tichiisa mumutemo uchaibatsira.
Mutauriri weMDCT mumasvingo vaSimon Mpindu ndemumwe wevanhu vachoropodza mabazi ehurumende.
Mainstitutions edu senyika ari kurasika zvakanyanya pakuti they want to align themselves ne a particular political party. Vachizviti isusu hatigoni kuti tingatora munhu asina kurwa hondo tichimuisa pachigaro. Kana vadaro, they are violating the constitution.
Mapazi akanyanya kushorwa anoti mapurisa, masoja, vasori pamwe chete nemadzishe ayo ari kupomerwa mhosva yekutyora bumbiro remutemo. Muzvare Hildas Vanda, mutungamiriri weRenewal Democrats of Zimbabwe, vanoti mapurisa EZRP ari pamberi pakukonzera mhirizhonga munyika.
Tinoona varivo vanotanga kurova vanhu, vanhu vanenge vachingozvifambira, toona varivo vanotangisa kurova. Saka at the end of the day, hatizooni kubatsira kwavo.
VaJefferson Chitando veZimbabwe People First vashoropodzawo masoja vachiti vari kushungurudza vanhu.
Nokuti tinoona kuti constitution yedu iri kudamburwa damburwa ichibvorongwa nokuti masoja tinomaona achienda kundomanikidza vanhu kuti vavhotere mapatasa avanenge vasingadi.
Asi vaimirira ZANU PF panhaurwa iyi vaDaniel Shumba vanova nhengo yeparamende yemasvingo eBen vakaramba kuti musangano wavo weZANU-PF unoshandisa mapazi ehurumende kukonzera mhirizhonga.
Vanhu vakaziva kuti mainstitutions aripo aya akavapo zvezita ana zvaanoita anoda kuti afinanswe nehurumende kuti awane kusevenza. Zvino hurumende yacho kana yaisa mamajors zviga zvinoita kuti iwane mari zvirizvo zviri kuputswa navanhu vokunze kwenyika vari kuda kuti vaeffecte regime change kubvisa hurumende. Izvozvo vakasanzwisisa kuti civic society asi ose ari kuuya achibetsera mamwe akavandira achingocriticisa kushora hurumende ndochokutanga.
Asi vemasangano akazvimirira ega vanoti vatungamiriri vemauto nemapurisa pamwe chete nemadzizhe vanogara vachitaura vachibuda pachena kuti vanotsigira mutungamiriri weZANU-PF Robert Mugabe. Nokudaro izvi zvinoita kuti vazotumwa kuita zvakashata kuvatsigiri vemapato anopikisa. Nakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Bato reMDCT rinoti rinotambira nemufaro mashoko akataurwa nezuro nemumwe mukuru muchiuto Major General Douglas Nyekayaramba ekuti uori uri kusveta ropa reupfumi hwenyika izvo zviri kuita kuti upfumi hutadze kusimukira. Munyori anoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika mubato reMDCT vaJarles Mutsekwa avakambowewo gurukota rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika munguva yehurumende yemubatanidzwa vanoti chikuru chinonyanyo wafadza ndechekuti mashoko aya ari kubva kuvakuru vemauto avo vaisimboonekwa vasingataure pamusoro pezviri kuitika munyika. Vachipa humbo pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekudzivirirwa kwenyika nezuro muHarare, Major General Nyekayaramba vakati uori waita sechirwere chegomarara sezvo huri kudzorera nyika kumashure izvo zviri kuzopa kuti zvikanganise kugadzikana kwenyika. Vakaudza komiti kuti veruzhinji vanenge vachitarisira kuti vari muhurumende vachatora matanho ekumisa zvinhu zvakadai. Vakati asi kana vakaona pasina chiri kuitwa kune vanenge vachingonongedzwa vanogona kuzopedzisira vave kuisa mutemo mumaoko avo votadza kutongeka. Mashoko aMajor General Nyekayaramba aya anouya panguva iyo vamwe vakuru muhurumende kusanganisira gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo nevamwe vari kupomerwa mhosva dzeuori asi pasina matanho atatorwa. Ngatinzwei vaMutsekwa vachitsanangura.
Ichokwadi, asi icho takagara kare isisu titaura kwemakore. Takati isisu upfumi hwemuZimbabwe kana dai mukaedza zvipi kana paine corruption uori unobhabhatidzwa nevakuru vemuhurumende hakuna nyika kwainoenda. Saka Major General Douglas Nyekayaramba wataura chinhu chatifadza isisu wemovement for democratic change uyezve ruzhinji rwevanhu vari muno muZimbabwe.
Chii chikuru chamungati chakufadzai pamashoko aMajor General Nyekayaramba?
Chatifadza ndechekuti isisu taiziva kuti mumauto mune nyanzvi dzinoona muonero wakafanana neruzhinji rwevanhu muZimbabwe. Asi taiziva kuti nyanzvi idzi dzakadzvinyirirwa nepamusana pekuti hadzisi kubvumidzwa kutaura sekuziva kwavo nebato reZANU-PF. Kubuda pachena kwaita Major General Douglas Nyekayaramba, tabva taziva isusu kuti chekutanga mauto edu emuZimbabwe aakutaura akarerekera kuvanhu vazhinji vemuZimbabwe.
Asi munoona here pachitorwa matanho kumisa uori?
Hurumende iripo inotungamirwa naRobert Mugabe haitereri mashoko anotaurwa nekupi zvake munhu. Saka Major General Nyekayaramba anofanira kuziziva kuti nekutaura kwake kwakanaka, kunodadisa, kunofadza, nepamusana pekuti wanyura ivo vari muhurumende muori havachakwanisi kudayira. Solution iripo ndeyekuti kana sarudzo dzaitwa muna 2018, iwo mauto edu ari professional iwaya anofanira kuita facilitate kuti handover netakeover yepower kune party inenge yahwina yoitwa smoothly.
avanga vari munyori anoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika mubato reMDCT vaJaus Mutsekwa vari parunare neStudio 7 vari kwaMutare. Sangano reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC muongororo yaro yakanzi 2016 Rural Livelihoods Assessment Surveys rinoti uwandu hwevanhu vari mumaruwa huri kutambura nezvikwerete hwakwira nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nekushayikwa kwechikafu. Ongororo iyi inoti vazhinji vari mumaruwa vari kutengesa midziyo nezvipfuyo senzira yekutsvaga raramo. Nzvimbo dzinonzi dziri kunyanya kutarisana nedambudziko iri dzinosanganisira Matune yeMateveland South neNorth, Masvingo neManicaland. Zvikwerete zvakawanda zvinonzi zvanga zviri zvekubhadhara mari dzezvikoro pamwe nekutenga chikafu. Gurukota rinoona nezvemagariro evanhu akanaka, amai Priska Mpfumira, vakaudza bepa naure Herald kuti vari kushanda nematunhu akasiyana-siyana kuti vawedzero uwandu hwevanhu vari kuwana chikafu kubva kuhurumende. Vamwe amai vekwachivi, Gogo, Matizirofa, vanoti ichokwadi kuti izvi zviri kuitika matunhu mazhinji. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Iye suvana mbuya chinji aitodo kwereta pasesa apa kuti tiwane chikafu. Zvino mari yokuzoti udzosere mushopu mavanhu unoishayiwa kuti oiwana sei. Wodo pinda matugwe muzungura ombodo zungura ombo.
Muri kuwanikwa muchikweretsa imi pamwedzi nepamwedzi mari yakawanda sei? Yamunoda kuti murarame kana kuti chikafu chakawanda sei?
Unoda kwereta zvechikafu chosvika kuma$40 kuti mukwane navana. Tongosiya mugwizi muna tugwe tichizunguka mucheche kuti tiwane mari yokunobhadhara vezvitoro.
Muri yakakura sei Gogo?
Mbuya chinjai vana vazukuru torufu. Vana marobva vari pano vatatu, mabasa hakuna.
Saka pogadziriswa sei? Vamwe vari kurarama sei? Tinonzwa vamwe vari kutoita kukwereta kana kupa ivo zvipfuwo zvavo kana vari kutsvaga chikafu.
Kana ukanowana munhu unotivo ndoda mombe kana kutomufambira nguva refu uchiti huya mutenge wemombe yangu kuti vana vangu vawane chikafu chokuti vararame.
Pogadziriswa sei pamira pakadai?
Magadziriso chamari hapachina nokuti zvaoma, mari yacho haichawanikwi.
Tinonzwa hurumende iri kuti iyo kuri kuuya aya anonzi mabondi note. Imi kumamisha uku kwakamira sei? Vanhu vari kuatambira sei kuti kana achinge ari kunzi ari kuuya mwedzi unotevera?
Chotodoaeaenasindechokuti tohasi kuti kwahimari ripota sei yati tinawo migomo iri mumbamu yakazara mapepa. Zvinotongohasi kuti yakafanana zvinotoziva kuti todii.
Imi mungaone kuti pangagadziriswa sei?
Hapana magadzirisiro akungotambura, tongopa tichitambura tongoti totongochema kuti deta achisvika iyo 2018 tione kuti chichofamba.
Vemunharaunda yenyu imomo vamwe vari kurarama sei zuva nezuva?
Hapana tinongorarama nokutambura ikoko, tose tongotambura. Kuna munhu unonzi uiziko zvino mombe dzakakupanda bundo hakuchina chokuita kuti toite mvuravo yava kunonoka kunaya mwari wotoita zvokuti wodeedzera zvinongoitavo nyika ino.
Avanga vari mugari wekwachivi kudunhu reMasvingo, Gogo Matizirofa vachitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 vari kwachivi kwakare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru muhurumende yeKenya anoti kurwiswa nevanopfurikidza mwero kwakanangana nevasiri vechitendero chemaslim kumabvazuva kwakadziwa kumaodzanyemba kwemuganhu wekinya nesomalia kwasiya vanhu gumi nevaviri vafa. Mumiriri wemutasa South mudare reparamende vatrevasaruwaka vebato reMDCT vanoti vanyora tsamba vachikoka gurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu amai Priska Mfumira vebato rezano PF kuti vaende kumusangano wavo nemusi wemugovera kuzopawo vatsigiri veMDCT chikafu sezvavaiita kuvatsigiri vezano PF kunotoni uko bato rezano PF raitsvaga rutsigiro. Kochii chapa kuti vasaruwaka vatore danho iri? Blessing Zulu Studio 7 avabata kuti tinzwe zvizhinji.
Ya, ndikada kuti uzive kuti fondo rapera musi wechitatu izuva rapera shandika muparamende tichibvunza mibvunzo kumaminista. Pane nyaya yakapinda mudariro yakafungwa naonarebho Chidhakwa yekupiwa kwechikafu kunyanya mumarali anopiwa. Vachiengezvanyanya kuitika kunotoni by-election. Kusagara zvisingoitwa mune nguva dzese panenge pachiitwa maelections ezvanhu namarali ezvanhu tinoona chikafu chichiunyuunzwa ikoko minista Mfumira varipo vachitogovera vanhu vezvanhu vanenge vari ipapo. Saka inyaya yakapinzwa mudare. Ndomai Mfumira vakaedza kupindura vachiti vakamboedza kuda kuramba vakadzamaraudza kuti kwete vanodaro nekuti vanenge vakokwa. Vakatotiti inini OMDC naMP mukatidaidza tinokwanisa kungouyawo tichiita saizvozvo. Saka ndakabva ndafunga kuti nditore mukana wacho nekuti kwandinobva kumutaro central vari kuvanhu vakawanda vari kutambudzika vari kunyimwa chikafu mavulnerable groups. Andakati izvo minista vari hurumende vavimbisa vari ivo mudare reparliament vaonenge vakatora nhiko yekutaura chokwadi yatiregezai nekushandisa mukana wacho. Ndivanyorerawo tsamba ndichivakoka. Saka ndiri kutarisira kuti wekend inei vachauyawo kudunhu kwangu.
Saka vati vapindura here amai Mfumira?
Ya, amai Mfumira havasati vandipa mhinduro. Handisati ndatarisira zvangu nekuti ndakaiendesa zuro rakupera kwezuva. Saka ndaitarisa kuti nhasi vanenge vari kukabhineti. Asi kuti vatambigwa ndaane tarisiro dzevaanayo nomusi mangwana kana kuti chino vanenge vachindipa mhinduro.
Mumiriri wemutasa South muparamende vaTrevor Saruwaka vebato reMDCT vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Murwiri wekodzero dzevanhu Dr. Patterson Dzamara vanoti vachasimuka munyika vakananga kuBrussels kuBelgium kumuzinda weEuropean Union nemugovera uko vakakokwa kuti vape pfungwa dzavo nemamiriro yakaita zvinhu munyika. Dr. Dzamara vanoti vari kufadzwa nekukokwa kwavakaitwa uku sezvo kuchapa nyika dziri muEuropean Union mukana wekunzwa pamusoro pematambudziko akatarisana nevana veZimbabwe pasi pehurumende yavaRobert Mugabe. Ngatidzwe hurukuru yaitwa naMavelous Mhlanganya weStudio 7 naDr. Dzamara.
Donjo vatakatarisana naro pakuenda kunotaura neparliament yekuEuropean Union nekunotaura tichizivisawo venyika dziri muEuropean Union nepasi rose kuti chii chiri kuitika munyika yedu yeZimbabwe kunyanyanya takatarisana nenyaya dzekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu zvinosanganisira idzo kutorwa kunoitwa vanhu nekupambwa kunoitwa zvinhu zvevanhu tese tinoziva zvakaitika kune mukoma wangu taigambara. Handiyo yega nyaya asi ndingopa semuenzaniso. Tichange tichipa zviriitikawo maringe nezveupfumi tichitsanangudzawo kuti zvakamira sei uye zvetarisiro yedu yakamirawo sei kunyanyanya takatarisana nemaelections ari kuya muna 2018. Izvi tange tichizviita nekuzvitaura takamirira macitizens vemuno muZimbabwe vanhu vemuno muZimbabwe.
Zvii zvamungade kuti zvizobuda mukufamba kwenyu uku?
Kugara kutaura kwatinoita unoti isusu nyika yedu hatizi chitsuwa haizi island inozviraramira iri payo yega. Inyika iri kurarama pane dzimwe nyika. So nekudaro zvakanaka kunge nyika yedu ichinge ine ukama neaya atingati mapartnership nedzimwe nyika. Neziva isusu kuti nekuda kweutungamiri waRobert Mugabe nevanhu vavo veZANU-PF nyika ino yakawanikwa ichikanganisa ukama nemapartnership anga aripo nedzimwe nyika dzekumwe kwakaita sekuna naEurope iko kune kumwe. Asi isusu tiri kuti muZimbabwe itsva iri kuuya hatichange tayambuka nguva pfupi inoteera. Kuti nyika yedu yeZimbabwe inge ine ukapa hwakanaka nedzimwe nyika, ingewo ichiita zvekutreda nedzimwe nyika ingewo ichi batana nezvimwe nyika pane zviri zviri kuitika mupasi rino tichitarisira kuti pazvino ringe rakanaka uyezve ringe rine ramangwana rakajeka. So ndodonzvo redu iro rekuumba ukamba.
Dr. Patterson Dzamara vachitaura naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 vari muHarare. Gwaro raburitswa nebasi rezveupfumi rebudget strategy paper rinoti hurumende iri kutarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvina nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 4.8%. Hurumende inoti inoona zvinhu zvichiita nani munyaya dzezvekurima uye zvezvicherwa. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi pamwe nevanopikisa vanoti izvi hazvikwanisike. Mutoro wedu enhau Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mashoko arutaurwa nebazi rezveupfumi aya akasiyana zvakanyanya nezviri kubva kubhanga rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund kana kuti IMF, iro rakati upfumi hweZimbabwe huchatoderera kusvika pachikamu chinosvika -2.7%. Vaimbova gurukota rezveupfumi muhurumende mubatanidzwa uye vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vanoti zvinhu zvichatonyanya kuipa kudarika kana zviri kutaurwa neIMF yacho.
Last year, our growth rate, 2015, was -1.5%. This year, you should look at the result, it's at -3.8%. Next year, so you need to look at the result, it's at -5.2%. -6%.
Vabiti vayambirawo kuti sarudzo dziriko gore rinouya dzichatoita kuti zvinhu zviende kumawere sezvo hurumende munguva yesarudzo inenge yongoita madiro ajojina.
Next year election year. Kana uchida kuona kupenga kweZanu PF ipa election, pa Norton parajikwa pavanga kupa vanhu mastands, saka next year kuna economic policy, kuna madness. Kune madness vachipromisa vanhu zvisingaite.
Mashoko aya atsinirwawo navatapiwa mashakada vanoona nezveupfumi mubato rinopikisa reMDCT.
Mafiga avo haachareri musoro nokuti vakamboti zve ikonomi ichaigrowa ne 1.2 iye zvinezvi kana vakuita 4.8 inobvepiko. Agriculture yacho hakuna chiri kurimwa, mining hakuna chiri kubuda.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe uye vari chipanga mazano chehurumende Dr. Gift Mugano vanoti vanotenderana nemaonero eIMF.
Nyika inei haibudirire chete agriculture. Zvicherwa zvatinotengesa kunze kwenyika nemamwe maexport atinotengesa ari kukanganiswa nekusimba kwedhora rekuAmerica. Izvi hatina mari yedu yetioti ndiyo mari yedu. Saka handioni kuti areverse ingaitika gore rinouya nekuti makore mashanu apfuura. Tangatiri pamutsirendende, izvi tinotengesa kunze kwenyika zvichidzika.
Ko, chii chingaitwe kugadzirisa dambudziko rezveupfumi iri? Vamashakada vanoti hurumende iripo yakundikana.
Hurumende iyi haikwanisi kuti ingambogadzira chimwe chete chingabuda panyaya dzeupfumi nokuti havana ruzivo rwacho.
Asi vanokokera bato reZanu PF mudare reparamende vaLove More Matuke vanoti vane chivimbo chekuti gore rinouya zvinhu zvichaita zviri nani munyaya dzezveupfumi.
Chero tikapanishiwa sei, tikapuwa chitarafu sei nedzimwe nyika nemawestern countries, asi rimwe zuva chete Mwari achationa tikadzokera muupfumi hwedu hwatagara tinahwo.
Vanopikisa hurumende vanoti kutadza kutonga nekutonga nedemo kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndokwakanda nyika muchoto. Asi veZanu PF vanoti kusamira zvakanaka kwakaita upfumi kuri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa hurumende yavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Tinotenda Blessing. Musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 p.m. apo tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nevechidiki mumabhizimusi kunyange zvazvo zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dare reparamende runoti gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuere ngavaongororwe nenyaya yekunyepera mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Hurumende inoti iri kutarisira kuti upfumi huchakwira gore rinouya zvichikonzerwa negoho rakanaka rairi kutarisira, asi veIMF nenyanzvi dzezveupfumi vanoti upfumi huchatodzikira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyamina Chris Gande achikupa inhau murimi rwendevele.